nava nyango kaita tujera siya pana zvinongo batira solo namzai vana vanoda nava nyango kaita tujera siya pana zvinongo batira Makutu waomesa Rudo rwao rukuru Shamwari vira kure Bana wanudana Makutu waomesa Rudo rwao rukuru Shamwari vira kure Solo na mzai Vana vanoda nava Mwana chaina kwa kutu Kuno chaka wangu mzai Solo na mzai Vana vanoda nava Mwana chaina kwa kutu Kuno chaka wangu mzai